Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemuvhuro, gunyana 27, 2021. Makateerera ku Studio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ministry wehutano, Ministry of Health and Child Care, vari kushanda neministry of primary and secondary education, vachinyatsoona kuti panenge paonekwa paine wana vane chirwere ichocho, vanobva vatoita tinoti maisolation facilities pachikoro ipapo.
Bazi rezveutano runoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye chirwere ichi chiri kuramba chichipararira zvakanyanya muzvikoro.
Hongu apo ndipapo anogona kutakusawirirana vari pari zvino. Hapana kutakusawirirana kwandanditaura kungava kungakonzera kuti dinational leadership dzo dzingaipindiri. Aiwa, basa riri kufamba zvakanaka.
Sarudzo dzebato reZANU-PF dzekutsvaga utungamiri hwematunhu madiki dzoburitsa makakatangwa anotyisa ari mubato iri. Zimbabwe Agricultural Show yotarisirwa kutanga mangwana. Kanzuro yeHarare yokundikana kuvhota kutsvaga meya anotsiva vaJacob Mafume veMDC Alliance vakambomiswa basa panyaya yehori yavari kupomerwa yave nemwedzi inodarika gumi isina kutongwa nematare. Tichakupai zvizere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhodzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano runoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira wave zviuru zvina nemazana matanhatu nevana kana kuti 4604. Vanhu zana nemakumi maviri kana kuti 120 vakabatwa vaine chirwere ichi, uye pavanhu ava zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana vana vechikoro kuManicaland, kuine gumi kuMatabeleland North makumi matatu nemumwe, uye vashanu kubva kuBulawayo. Mukuziya zviri kuitwa nehurumende kudzivirira kupararira kwechirwere ichi muzvikoro, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru anoona nezvekurwisana nechirwere cheCOVID-19 vari chipangamazano chemutungamiri wenyika Dr. Agnes Mahomva.
Tinotenda nemibvunzo wenyu. Isu tichishanda netask force yedu tiri kumhanya-mhanya chaizvo kuti tinyatsoona kuti maSOP nemaguidelines etakanyatsokuchidzira kuchidzira tichistrengthena patakamboita vamwe vana vakamboita chirwere chechinguva yakapera iyi pakavharwa. Tiri kumhanya-mhanya kuona kuti maSOPs ari kutedzwa here nemwazvo.
Muri kushanda sei nebazi rezvedzidzo pakuona kuti chirwere ichi hachirambe chichipararira muzvikoro?
Ministry wehutano, Ministry of Health and Child Care, vari kushanda neMinistry of Primary and Secondary Education, vachinyatsoona kuti panenge paonekwa paine wana vane chirwere ichocho, vanobva vatoita tinoti maisolation facilities pachikoro ipapo nemaquarantine facilities ipapo, kuitira kuti vana ava vasaonekwa vachibva pachikoro ichocho vachimbodzoka kumba kwavo vachimhanya-mhanya munharaunda vachiparadzira chirwere ichocho. Saka tiri kugutsikana chaizvo kuti kana zvotiine vana vari kuonekwa vaine COVID-19 mune zvimwe zvikoro, tiri kubva tangomhanya-mhanya tichiona kuti watomanejwa kana kuti wagadziriswa wari ipapo vasingaparadziri chirwere ichocho. Saka tiri kuti isu zvetiri kuita izvozvo zvinenge zviri kushanda, nekuti hatisi kuona nhamba dzedu mumacommunities dzichikwira, asi kungoti dziri kungoramba dziri mimwe mune zvikoro, matiri kumhanya-mhanya tichiona kuti chirwere chacho chinokasika kuitwa control.
Vamwe vanga vachiti vanomirira varayiridzi zvekuvhenekesa zvacho zvinenge zvishoma kana kuti matesting kits, iyi nyaya yamakambonzwawo here?
Vamwe vangangotaura havo, asi tinoona ka misinformation maererano nechirwere cheCOVID yagara ingoripo. Vamwe vanongotaura zvavasina proof, zvavasina kumbobvunzawo kuti kana wasvika pachikoro wozwa kuti wana uri kutoiswa mangwana yobva watongofunga kuti nekuti hapana makidzi kwete kwete pahama neshamwari isiri kugutsikana kuti makidzi aripo munozviziva imi kuti takatopane zvino taakutoshandisirana zvimaantigen test hatichangomiriri mapcr test cheteba saka iwo takaodha takaprokiwa aripo tiri kutomhanya mhanya nendima apo nepapo pangaita zvimalogistics challenges zvinoonekwa zviri zvichingoonekwawo kwese kwese nyika dzese asi makits tinawo
ko ivo vana munokurudzira kuti vaite sei chaizvo muzvikoro kuti chirwere chisatapuriranwe nekuti dzimwe nguva tinomboona kuti panenge papera chikoro pasina varayiridzi maski yabviswa
ndonyaya itongoripo iyoyo yekuti zvinoda kuti zviitirwe hazvina kumbochinja ba maprevention measures haana kutombochinja saka muchizwa tichichema chaizvo kuti complacency yetinoona kana kuti vanhu munharaunda kana imo muzvikoro vanovarayirwa hutanga zvavo kusanyatsopfeka mamasiki avo zvakanaka hutanga zvavo kumbundirana vachingaitiye tinoti social distancing ndo zvatiri kukurudzira vana vechikoro kuti kana muri kuda kuti chikoro chirambe chichienderera pamberi honaika wanga wakuchema chema kuti chikoro chavharwa kwenguva yakaribisisa taakuda kuti tidzoke kuchikoro nekuti tasara mumashure hurumende ikamhanya mhanya chaizvo ichigadzirira kuti zvechokwadi zvikoro ngazvivhurwe zvavhurwa iko zvino tiri kukurudzira vana vechikoro malearners kuti chitedzaiwo mitemo pfekai mamasiki enyu zvakanaka musangombundirana mbundirana itaiyo social distancing kana kugeza maoko nemvura nesipo nesanitizing
sebazi rezveutano zvii zvamuri kuitawo muchishanda nemamwe mapazi kuona kuti vana vawana mvura yekugeza maoko muzvikoromo nekuti zvisati zvavhurwa vamwe vaichema-chema kuti zvimwe zvikoro hazvina zvibhorani
isu sehurumende takamhanya mhanya chaizvo tichiona kuti petanga tichigadzirira pa zvikoro zvese zvine mvura yakakwana mabhoholes akadzirwa nanhasi tiri kungodzira mamwe musina mabhoholes tiri kutoona tichingomhanya mhanya tichiisa mvura dziya dzinoya nezvemabhauza nezvese zvakadaro saka tiri kuti wana wechikoro chiitaiwo penyu nekuti hurumende haigoneka kwokuitirai zvese zvese pane zvimwe zvamunofanirwa kuitawo imi sevana vechikoro imi senharaunda imi nemi semaindividual
mukuru anoona nezvekurwiswa kwechirwere checovid-19 munyika vari chipangamazano chemutungamiri wenyika Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zana nemakumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 129,625 vanhu zana nemakumi maviri nemumwe vakapora zvasiya vapora vave zana rezviuru nemakumi maviri nezviviri zvine mazana maviri nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 122,249 vanhu vabayiwa nhomba vave mamiriyoni matatu nezviuru makumi matatu nezvinomwe zvinogumi nevatanhatu kana kuti 3,037,013 vabayiwa nhomba kechipiri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe zvine mazana matatu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 2,197,331 bato rezanupf rinoti raendesa mberi kusvika musi wa9 gumi guru sarudzo dzekutsvaga utungamiri hwematunhu madiki munyika yose richiti riri kupa mukana kumatunhu ane matambudziko kuti agadzirise zvineswa nekukwanisa kupedza sarudzo idzi asi vamwe vanoti bato riri kutonga iri ramanikidzwa kutora danho iri zvichitevera kusawirirana kunonzi kuri mubato iri pakati pechikwata chinonzi chinotsigira mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nechimwe chinotsigira mutevedzeri wavo vakonstantino chiwenga sarudzo idzi idzo dzakatanga nemuvhuro wapera dzaifanirwa kunge dzakapetwa nezuro svondo mune mamwe matunhu akaita semashonaland central vatsigiri vemapoka ari kupikisana mubato iri vanonzi vakatadzisa kuenderera mberi kwesarudzo idzi izvo zvinonzi zvakazoita kuti dziendeswe mberi kuzuva ranhasi kugokwe nembudziya vatsigiri vebato iri vanonzi vakaitawo mhirizhonga vachipomerana mhosva yekuedza kubira sarudzo izvo zvinonzi zvakazosvitsa pakuti mapurisa apindire mukudzimura mhirizhonga iyi kudunhu remanikaland vatsigiri vebato rezanupf vanonzi vakaratidzira vaine zvinyorwa zvainyunyuta tichipomera sachigaro webato iri mudunhu reManicaland vaMike Madiro mhosva yekuda kuisa vanhu vavo pazvigaro. MuHarare vatsigiri vebato iriwo vanonzi vakarwisana mumusha weAirport. Rimwe dunhu rinonzi rine makakatanwa akasimba idunhu reMidlands, uko kunonzi makakatanwa aya akamanikidza kuendeswa mberi kwesarudzo idzi. Mamwe matunhu anonzi agara aine kupesana mubato iri anosanganisira Mashonaland East, Mashonaland West neMasvingo. Bato reZANU PF rakazivisa svondo rapera kuti rakanga rambosendeka zvakare parutivi sarudzo dzematunhu makuru kana kuti provincial elections dzaifanirwa kuitwa mushure mesarudzo dzematunhu madiki, richiti rakatora danho iri kuitira kupa mukana kugadziriro yemusangano wepagore uri kuitwa musi wa25 Gumiguru kuBindura mudunhu reMashonaland Central. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vanoti manyepo kuti mubato mavo mune kusawirirana, vachiti kukwikwidzana hakurevi kusawirirana. Ngatizwei vachitsanangura.
Sarudzo dzemadistricti dzemusangano dziri kufamba zvakanaka. Dzanga dzakatarisira kuti dzipere musi wesvondo rino rakadarika kureva nezuro. Asi utungamiriri through the commissariat department yavachinamasa, the acting national political commissar, vakaona zvakakodzera kuti mazuva ekugadzirwa kwematunhu echidiki aya emusangano kusiiswe musi wa9 October, 9 Gumiguru, madistricts ange achipedza kuvakwa. Zvinova zvavapa nguva yakakwana yekuchitsepenura nekubatanidza nekukorekta pangava pana paita mamistakes anga aripo nekune mamwewo mabranches anga achiri pending. Vawana mukana wakakwana wekuti vachibatana nevamwe, and we are very hopeful kuti by 9 October panenge pasina zvichemo. But so far ari kufamba zvakanaka, and aiko achakafamba zvakanaka. Hakuna kana mutauro, hakuna kana kupokana. We have not received any complaints as it is at the moment.
Asi tiri kunzwazve vamugwadi kunzi mune dzimwe nzvimbo vatsigiri veZANU PF vari kutorwisana, vamwe vachisvitsana kumapurisa nezvimwe zvakadare. Muri kuti hamusati manzwa kuti kune mhirizhonga.
Musangano weZANU PF hautori macomplaints kubva kumapurisa kana kuti kumakamba emapurisa. Vanenge vaita zvitsutsumo kana kunetsana kana kupokana kunenge kuripo pamusangano oro mumusangano, zvichienderana nekuvakwa kwematunhu aya, vanouya nenyaya dzavo kare kukomisariyeti kumusangano. And as long as pasina makomplaints akaita seiwayo aunziwa, zvinoreva kuti zvarudzo dziri kufamba zvakanaka. Ndochitiwo zvekare hazvina kushata kuti vanhu vange vachikwikwidzana sekutaura kwandakamboita mazuva apfuura. Kukwikwidzana kuripo, naizvozvo kupokana kunogona kuvapo, naizvozvo zvekare kunogona kuva nokusawirirana vanhu vachikwikwidza nekuda kwokuti musangano wedu hausi wevanhu vashoma shoma. Ndo musangano une ruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe. Saka naizvozvo kana vanhu vachiita zvinzvimbo vachida kushandira musangano, hapana chakaipa ipapo vachikondesana vachikwikwidzana. As long as vachizviita munyararo hongu, hapo ndipapo anogona kuita kusawirirana. But parizvino hapana kusawirirana kwatati taona kungava kungakonzera kuti the national leadership inge ichizonzi ngaipindire. Aiwa, basa riri kufamba zvakanaka.
Kouyawo nyaya yatiri kunzwa vamugwadi yekunzi bato harina voters row yakatwasuka mumatunhu mazhinji zviri kukonzera mutauro. Mungati panyaya iyoyo.
Voters row yemusangano weZANU PF inobva pasero. Ndosaka makaona mwedzi wapfuura iyo taigadzira macell structures yedu yatinoti cell registration. Kureva kuti nomutungamiriri wenyika vamunangagwa vatoriwo musero ravo, vachiwenga vamuhadhi maimuchinguri vamupofu everyone ari mumusero rake. Ndo rejista rokutanga. Tobva ipapo musero munovaka mabranches. Mabranches ovaka madistrict. Madistrict ozovaka madcc's. Madcc's navamwe vochibatsirana pamwe chete namadistrict kuchivaka province. Yose structure iyoyo iripo yamabranches. Saka zvinogobva sokudii kuti kunogonza kuna voters row iyo vanhu vakavaka mabranches.
Avanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare neStudio 7. Harare Agricultural Show iri kutanga mangwana sezvo vari kuda kuratidzira vanga vasati vapedza kukwenenzvera kuti ivhurwe nhasi sezvanga zvakatarisirwa. Vari kuronga zviratidzwa izvi vanoti pane makambani ekunze aratidza chido chekupinda muzviratidzwa zvegore rino. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Mukuru we Zimbabwe Agricultural Society Dr. Andrew Matibiri vanoti kunyange hazvo agricultural show yakanangana nevarimi nemakambani emuno pane makambani akawanda ekunze ari kuda kupinda mushow iyi.
Yezvino pane makambani arunzi kwenyika anobva kuChina nekuIndia nekunezvimwe zvakadaro vari kubvunza nezvekuti vangaita sei kuti vapinde mushow. Saka hatisati tanyatsopedzerana navo, ndofunga patinozosvika mangwana tinenge taziva kuti varikuda kuita sei nezvazvo.
Vati kusvika nhasi makambani ari kuratidzira ange atopfuura akapinda mushow yegore rapfuura nezvikamu 20 kubva muzana.
Toenda kuva tinoti macommercial exhibitions. Iye zvinoizvi tikona kuti yanga nzvimbo kana kuti space yatorwa nemaexhibitions yakwana kuita 50,500 square meters, asi gore rakapera takangokwanisa kuita 40,200. Asi 40,200 yatakaita gore rakapera yakaitwa tichishandisa zvataikurudzirwa kuti tiite kuti vanhu vasatapurira nechirwere checovid. Saka gore rino tingangoti kune vanhu vakawanda vari kuratidzira zvinhu zvavo.
Vatiwo zviratidzwa zvegore rino ndezvemhando yepamusoro uye vanotarisira kuti panenge paine makwikwi akaoma pakati pevarimi zana vakakunda mumashow akaitwa mumatunhu akasiyana-siyana munyika. Kunze kwezviratidzwa, Dr. Matibiri vati pachaitwa misangano yakasiyana-siyana pakati pevarimi vemabhizimisi vanoona nezvezvicherwa, hurumende nemaindastry kumucheto kweshow iyi ichapera musi wa1 Gumiguru. Vatiwo vachange vachitevedza zvese zvinodiwa kudzivirira kupararira kwecovid-19 vachiti vanhu vakabayiwa nhomba kana kuti vakavhenekwa chete ndivo vachabvumidzwa kupinda mushow. Vatiwo bazi rezveutano pamwe neRed Cross vachange vachibaya vanhu nhomba pachena mushow. Show iyi ichabvurwa zviri pamutemo nemusi wechina asi hazvisati zvaziviswa kuti ndiani achange ari munyarikani pachiitiko ichi. Mune imwewo nyaya, musangano wekusarudza vachafanira kubata chigaro chameya weHarare wange uchifanirwa kuitwa nhasi watadza kuitwa mushure mekunge makanzuro akawanda atadza kuuya kumusangano. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti musangano uyu uchaitwa munguva pfupi inotevera.
Musangano hauna kukwanisa kuzoenderera mberi nenyaya yekoramu. Tati kuti asivati rimwe zuva remusangano richadeedzerwa kuti musangano unge uchienderera mberi pachisarudzwa etimeya.
Izvi zvatsinirwa nevakafanira kubata chinzvimbo chameya vasichiwati Mutizwa avo vati pauya makanzura 16 asi pachidiwa makanzura 11 kuti vakwanise kuita musangano. VaMutizwa vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti ndivo vachasarudzwa kuti varambe vakabata chinzvimbo ichi zvichitevera kumiswa basa zvakare kwameya Jacob Mafume svondo rapfuura. VaMafume vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori asi nyaya yavo yave nemwedzi 10 isati yatongwa neMatare. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti makakatanwa mubato reMDC ave kukanganisa mabasa ekanzuru muHarare.
Tinoona kuti vanhu vave kuve selfish kuti kana zvavari kuda zvisina kuitika. Saka zvimwe zvese zvingafambise basa rekanzuro hazvifanirwi kuitika. Saka zvitori nyore ndezvekuti kugovernment tinoda kuti inge ichibatsira kuti madecisions aitwe, kwete kuti vanhu varambe vachitamba vari pabasa rakafanira kubatsira vagari, nekuti zvekanzuro haizi politics, zvekanzuro upenyu hwevanhu.
Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamoyo panyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vagari veguta reMutare vane chikwereti kukanzuro yeguta iri chinopfuura ma$500,000 emari yemunyika kana kuti $900 million, iyo vari kutatarika kubhadhara zvodzosera mabasa ekanzuro kumashure. Mutoro wedu enhaulo edhamumwoyo anotipa nyaya iyi.
Meya weGutare Mutare vaBlessing Tandi vaudza Studio 7 kuti kanzuru ine mabasa akawanda kwazvo ari kuda kuitwa kusanganisira kugadzirisa kushaikwa kwemvura kumusha wedanga mvura chikangani dzimwe nzvimbo kutenga motokari dzinotakura marara uye kuwana vashandi vane hunyanzvi mumapazi akasiyana siyana asi izvi zviri kudzoserwa shure nenyaya yechikwereti ichi.
Chikwereti chatiri kutarisira chirusvika momusi 900 million which is close to $1 billion yatiku oyo waneva nevakari wose muno mamutare chikwereti ichi chiri kubva mugore ra 2013 kusvika izvozvi nekuti tinotarisira kuti pana 2013 paya vagari vazhinji vakastashirwa mabills avo saka tinoona kuti chenge chakanyanya kukonzereswa nenhau yekuti vanhu vaitarisira kuti maybe pama next elections vanhu vachange vachizobvisirwawo zvakare mabills iwayo so hazvina kuzokwanisa kunge zvichiita saizvozvo so ndopakatanga kukura chikwereti zvakanyanya chizosvika chipindawo zvakare mucovid muno covid yativhiringidzawo zvakanyanya mbeti 2020 tanga tine matotal lockdown akasvika muclose to 3 months.
Vatandi vanoti chikonzero chinopiwa nevagari chekusabhadhara mari pari zvino inyaya yekuti vazhinji vange vasiri kuenda kumabasa panguva yelockdown zvakare vamwe vakatosiyiswa mabasa acho izvozvo pakuti vashaye pekutangira. Zvichakadai vanoita mabasa ekutengesa vari muguta reMutare vari kuchema-chema kuvakuru vekanzuru kuti vabvise vanoita mabasa aya vari panzvimbo dzisina kutarwa nekanzuru. Mukuru wesangano revanorarama nekutengesa vari Mutare Informal Traders Association vaitai mabhobho kari parere vanoti vanoda kuti kanzuru ipe nhengo dzavo dzinodarika zviuru zvishanu mvumo yekutengesa munzvimbo dzakatarwa chete sezvo vachibhadhara mitero.
Vanhu vedu vari legitimate varamba rikomplena kuti saka todini isi titirubhadhara kanzuru tiri pafriendly tirubhadhara kanzuru tiri pabata tirubhadhara kanzuru tiri pazb tiri pamandika post asi vanhu vasikabhadhare kanzuru ndo vari murodhi vachitengesa asi isu tisiri kubhadhara mari. So isizvo zvimita tinewo plani yatakabuda nayo yatakanyorera zvokanzuru izvozvi yatakatomirira response tirikuda kuti zvakaita kubva parengi yedanga mvura kusvika pabata panga paine mupurisa wakanzuru uri stationary unoenforsa ipapo kuti hapana munhu anoronga chinhu ipapo toenda zvepanext point kusvika pastandbig bank toda mupurisa unonga kune vanhu vedu vari kubhadhara kanzuru. So ndiyo proposal yatakapa.
Mune imwewo nyaya vatirarami mumberume avo vanozivikanwa zvakare nerekuti Evans Mumberume vanopinda chechi yejohani Marange vakasungwa mwedzi wapfuura vachipomerwa mhosva yekubhinya uye kukonzera rufu rwemwanasikana asati abvezera ana machaya uyo aive nemakore 14 vachaziva nezvechikumbiro chavo chekuti vatongo vachibva kumba nemusi wechitatu. Gweta ravamomberume vabrian Majamanda vaudza Studio 7 asi kuti nemusi wechitatu ndipo vachaziva kuti zvakamira sei pamusoro pechikumbiro chokubvisa mari yechibatiso.
Tapinda mudare nhasi nenyaya yebail application yatirarami mumberume saka mutongi wenyaya ati akuda kuchinzvera mapepa etakanyora isusu magweta ari kumirira hatirarami uye newaperekeri wedzimhosva saka mutongi ati judgment yake inenge yava available ndozvaitika mudare nhasi.
Kubva pakasungwa kwamumberume vaingonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vachinzi vakatarisana nemhosva hombe uye vachityirwa kuti vakabvumirwa kutongwa vachibva kumba vangangotizi kana kukanganisa zvapupu pamhosva yavakatarisana nayo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Leda Moyo.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wedare rehouse of assembly muamerica vari nhengo yebato remadhemocrats amai Nancy Pelosi vanoti svondo rino rakaoma zvikuru mubato ravo apo vari kuedza kuwana mavhoti mudare kuti vapasise bhajeti remutungamiri wenyika vajoe biden rakanangana nezvivakwa kana kuti infrastructure package. Kuvhota uku kwanga kuchitarisirwa nhasi asi kwazonzi kuchaitwa nemusi wechina naamai Pelosi. VaBiden pavaitsvaga rutsigiro vakavimbisa kuti vachagadzirisa zvivakwa senzira yekusimudzira upfumi hwavhiringidzwa nechirwere checovid-19. Chirongwa ichi chinoda mari inosvika $3.5 trillion. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vapote vachienda kunana chiremba vavo kunovhenekwa kamwe chete pagore kunyange vasiri kurwara kwete kuzoenda kuzvipatara zvirwere zvakomba zvimwe nguva zvisara pike. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano remubatanidzwa wemakambani ema medical aid anodarika makumi matatu munyika, Reassociation of Healthcare Funders, Association of Zimbabwe, Amai Shailesh Sanyanga vanoti kuongororwa kamwe chete pagore kana kuti annual check-up kwakakosha zvikuru panyaya dzezveutano.
Medical aid societies do have a provision for medical checkups. Most of them actually provide for annual medical checkups for different age groups.
Anhu vese vari pachirongwa chekubhadhara mari kumasangano emedical aid societies munyika vane kodzero dzekunovhenekwa kuzvipatara nekunana chiremba kamwe chete pagore chero zvazvo vanenge vasiri kuratidza kunge vakasimbirwa neurwere.
Amai Sanyanga vaendera mberi vachiti,
if everything is okay after the annual checkup, then there is no need for the doctor to do follow-up checks. So basically,
varapwa ava avo vagara vachirapwa matenda aya vane kodzero zvakare dzokuvhenekwa nguva zhinji kuti vazive kana mishonga yavari kurapwa nayo iri kushanda zvakanaka.
Mumwe chiremba aramba kudomwa nezita atsinhirawo achiti nyaya yekusada kuenda kunovhenekwa kuzvipatara itsika isina kunaka inopa kuti vakawanda vazorasikirwe neupenyu.
I realize quite a number of people pay a certain amount to their medical aid companies every month. But how many are aware that
vanhu vakawanda vanobhadhara mari dzavo pamwedzi wega wega kumasangano ema medical aid societies asi vasina kana zuva rimwe chete ravakamboenda kunovhenekwa? Utano hwavo huri munana chiremba. Iitsika ine vanhu vemunyika nemumatunhu emuAfrica yekumirira munhu ave kurwarisa ozofunga kunotsvaga rubatsiro, iyo nyama yemuviri yakomba nematenda asingachakwanisiki kurapika. Izvi zvinokonzera zvimwe zvirwere zvivereke muchinyararire zvozobatwa denda racho rakomba risakwanise kurapika.
Kunyangwe vamwe vaine makadhi emainsurance, ongororo dzakawanda dzinoratidza kuti havaende kunoongororwa nana chiremba sezvinokurudzirwa. Amai Grace Ruredzo vanoti murume wavo anobhadhara mari kuFirst Mutual Medical Aid Society vanoti vari kupota havo vachienda kunorapwa denda remoyo.
Inini ndiro vamwe vai vane medical aid yangu First Mutual. Handisati ndasangana nedambudziko ndaane makore ndiri mairi ndichishandisa, and pandinongoda kuitwawo matest mageneral checkups eutano hwangu handisati ndasangana nedambudziko rokuti ndinzidzokerai mari yenyu haialawe izvozvo kana kuti contribution yenyu agreement yedu even ndisiri nememba nindiri beneficiary, but handisati ndasangana nedambudziko iri. Ndinotomboenda kune machiremba angu ndichida kuitwa amwe mageneral checkups. Munongoziva mazuvano kune zvirwere zviri kungorwarisa munhu wakanyarara semacancers. Ndinotomboenda kunotariswa macervical cancer ndichidini, asi handisati ndambonzi nemedical aid yangu musaitwe izvi nokuti hamusi kurwara. Vanhu vakawanda hongu havatozivi kuti vane kodzero idzodzo dzekuti vangonochekwa utano hwavo pavadira.
Asi vamwe munyika vakaita saamai Melda Makumbi vari kuchema chema kuti mamwe makambani emamedical aid haasi kubhadhara mari dzinokwana kana voda kurapwa. Izvi zvave kupa kuti vamwe vanhu vatoregedze kubhadhara mari dzacho.
Inasinga nasina ruzivo nezvekuti panga paine provision yokuti kamwe pagore unokwanisa kunoita medical check-up, full medical check-up yekutarisa muviri wako. Nyango hazvo nyango daenda ichiziva nhau yokuti unongoramba uchingonzi une shortfall uchingobhadhara mari on top of my US dollar aunenge uchibhadhara. Hazindiitire mushe.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kunyanya kusangana nedambudziko iri ndevaya vane zvirwere zvinoda mishonga mazuva ese zvakaita sehigh blood pressure, HIV, AIDS, diabetes nemagomarara akasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamira.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yezuva rerunyararo pasi rose uye sarudzo dziri kuitwa muzano PF munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 27 impandula 2021 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
NjengeZimbabwe National Family Planning Council sililethela inhlelo zokwelanisela khatshana ama family planning methods ngokungena mbadalo mhlaka 27 lo 28 September eLista Clinic yethu eTown laseMpilo.
Uhlangothi olubona ngenhlelo zokuhlela kuhle imuli olweZimbabwe National Family Planning Council lomanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku ole World Contraception Day.
Basithi enkulu belimelingene esibhedlela ngibona ngani emaklinikhi kulapho ulohlupho khona nxa kuwukuthi itholakala ingene esibhedlela eningi yakhona ibesesibhedlela eyinye nxa kuwukuthi selandelayo ngabuya kumbe emgwaqweni.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza imibono ehlukeneyo ngemihlangano yokuthathwa imibono ngohlelo lokuhlelwa kwendleko nokubuthaniswa kwemali yekhansili ole budget yomnyaka ozayo oka 2022. IZimbabwe isiyenelise uhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi olubona ngehlelo zokuhlela kuhle imuli olweZimbabwe National Family Planning Council ZNFPC izolo lomanyane lamanye amazwe omhlaba kunanza usuku olwe World Contraception Day. Abe ZNFPC lonyaka bacabange ukulunanza lolu suku lokamhlaka 25 Mpandula ngokuqhuba uhlelo lwemfundiso yokuhlela kuhle imuli lokunikeza abantu ngaphandle kwembadalo okokusebenzisa ama-contraceptives. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labomama lamukele ngenjabulo uhlelo lokuhlela imuli bethi bese kunzima ukuya esibhedlela ngenxa yemigoqo ye-COVID-19. Abanye bethi kwezinye izikhathi bebewaswela amaphilisi emaklinika bona bevele bengelamali yokuwathenga emavinkilini athengisa imithi eyamafamasi. Isikhulumeli seZimbabwe Family Planning Council, uMnumzana Mission Gwafa, uthi uhlelo lwabo lusiza abafuna indlela zokuhlela kuhle imuli kungelambadalo.
Lolu lusuku oluqakatheke kangaka empilweni zabo bonke abesifazane, kugoqela omama bonke lamankazana, kube kathi lakubobaba luqakathekile kangaka ngoba siyayidinga isupport yabobaba endabeni zokwelamisela khatshana ze-family planning. NjengeZimbabwe National Family Planning Council sililethela inhlelo zokwelamisela khatshana ama family planning methods ngokungena mbadalo mhlaka 27 lo 28 September eLista Clinic yethu eTown laseMpilo.
Umnumzana Gwafa wengeze ethi eZimbabwe ngelinye lamazwe akhokhelayo ekusebenziseni indlela zokuhlela kuhle imuli.
IZimbabwe iphakathi kwamanye amazwe akhokhela phambili kakhulu endabeni ze-family planning. Uhulumende wethu wakwamukela lokho, abantu bafundiswa njalo njengelizwe siyakhokhela siphambili. Kube kathi basasekhona abesifazana abalokho bencindezelwe abasihlulekayo ukubana bathole lezi indlela zokwelamisela khatshana. Sifisa ukukhuthaza kubana kasi basupporte nini, wonke umuntu lelungelo lokubana athole indlela zokwelamisela khatshana, athole ulwazi, athole njalo ukuhlolwa lokukhangelwa emkhuhlaneni eminingi engahambelana le-reproductive health.
unkosikazi Nomsa Mloyi, omunye wabomama obesesibhedlela, uthi esikhathini esiningi bayehluleka ukufinyelela indlela zokuhlela imuli ngenxa yokuswela imali.
Silokujabula okukhulu njengabomama ngoba kulohlelo olusikhumbulayo. Singananzelela iningi lethu omama liyabe lisehluleka ngendleko ezifunakalayo. Mina ngokwami ngiyathaba ngoba kule ndlela zonke ukuthi ukhethe lokhu okwenza lathi sikhululeke ngoba kwesinye isikhathi uyaswela oyabe ukufuna. Omama sukumeni sithole indlela zokuhlela zethu imuli singabhadalanga lutho.
Unkosikazi Velisiwe Ncube, omunye wabomama abancedisiweyo, uthi kumele kuhlale kusenzakala ukuthi labangelamali bathole usizo.
Lokhu akumelanga kwenziwe kanye ngoba baningi omama abancindezelwayo njalo abanye baswela imali yokuthi bayenze ama-family planning. Isifiso sethu yikuthi labo baba babizwe bafundiswe bebekwazi ukuqakatheka kokuhlela imuli, hayi omama kuphela.
Inhlanganiso yeZimbabwe Family Planning Council ithi umkhankaso wokunikeza omama indlela zokuhlela uzagqitshwa kusasa mhlaka 28 Mpandula. Njalo indlela zokuhlela imuli ezehlukeneyo ziphiwa kungela mbadalo esibhedlela sempilo kanye leLister Clinic esedolobheni lakoBulawayo. Lonyaka usuku olweWorld Contraception Day lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Contraception, it's your life, it's your responsibility. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
IZimbabwe siyenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba izigidi ezidlula kancane ezimbili babo 2.2 million beyibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke omabili, i-first le-second dose, kubika abogatsha lwezempilakahle. Inkokeli yenhlanganiso eziningi ezizimeleyo ikhonona ngokwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa osefuna ukuqinisa iziqondiso zomthetho okhangelane lokusebenza kwenhlanganiso lezi ezilakho ukubhidlika nxa kungaguqulwa umthetho we-Private Voluntary Organizations Act. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Idale lepalamende likhangelwe ukuba lizahlafuna iziqondiso ezintsha zokuqinisa umthetho lo. Ukhangelwe ukuba kuzaphumelela ngoba ibandla leZANU-PF lamalunga amaningi edale leHouse of Assembly leSenate. Iziqondiso zomthetho lo ezibunjwayo zizakwenza kube lomabhalane ozahlawulisa zonke inhlanganiso ezizimeleyo imali yokuba zisebenze njalo ebe lamandla okuxotsha bonke abasebenzelana lamabandla ezombusazwe. Abatholakalayo besephula umthetho bazahlawuliswa imali enengi kumbe bevalelwe umnyaka wonke entilongweni. Abatholakala besebenza okungekho emthethweni bazavalelwa entilongweni okweminyaka elitshumi. Inkokeli zenhlanganiso ezizimeleyo zithi lokhu kufana nokuvala zonke inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lezinye. UMnumzana Jerry Matiba okwinhlanganiso ye-Christian Legal Society of Zimbabwe uthi umthetho obunjawo ulakho ukwephula isekelo sombuso welizwe.
Qathele ukuthi sinanzelele ukuthi silesisekelo sombuso welizwe leZimbabwe okuyiwumthetho ongaphezu kwemithetho yonke. So nxa sikhangelela umthetho kumbe i-amendment le sibona ngani iyasilela nxa sesikhangele ngalokho esithi i-constitutional test. Ngoba nxa sikhangele ngesisekelo sombuso welizwe leZimbabwe i-PVO iya luisana la manya malunge akhona amomethe isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe, amalunge labalisa right to liberty, privacy, right to personal security, right to non-discrimination. Njalo siyanazela ukuthi amendment le iya luisa kumbe iyavimbela ukuhlanganela kwezinhlanganiso osithi freedom of assembly kumbe freedom of association, njalo le freedom to demonstrate and petition and movement, njalo iyavimbela kakhulu ukuthi abantu babe bathole le lolwazi kumbe information abangafuna ukuthi bayisebenzise.
Umakhiba uthi kuningi okungacaciyo kulokhu okwenziwa nguhulumende.
Iyakhuluma ngendaba ye-financial terrorism, ukuthi imali zonke ezithola zinhlanganiso ezimele zodwa kufanele zikhangelisise kuhle ukuthi azilethi ubudlwangudlwangu. So siyananzela ukuthi akucaci kabanzi ukuthi kuyini i-financial terrorism. So sibona ngathi uhlupho olukhona lapha akukho kabanzi kakhulu ukuthi kathi kuchoni nxa sikhangele ngokusebenza kwenhlanganiso ezizimele zodwa. Ngokunye okuqakathekileyo ukuthi nxa sikhangele imithetho, imithetho yonke kumele ihloniphe kumbe ihambelana, ingaphikisana lesisekelo sombuso welizwe leZimbabwe. So siyananzela ukuthi kathesi njalo umthetho lo ubuya ngesikhathi esinanzelele khona ukuthi ukusebenza kwenhlanganiso zeZimbabwe eZimbabwe bekunzima, ukuthi siyananzela ukuthi sokufunakala kube lama MOU ukuthi inhlanganiso isebenze kwesinye isigaba kumbe isigaba thize. So so siyazibuza ukuthi injongo yomthetho lokwini.
Omunye njalo okhonona ngokwenziwa nguhulumende ngumfundisi Kuseni Sibanda weZimbabwe Christian Alliance.
Uhulumende kuqakathekile kakhulu ukuthi aqala akhulumisane lenhlanganiso ezizimele zodwa engafaki imthetho. Kuye kwaba lokuxoxisana phakathi kwahulumende ngenhlanganiso ezingaphansi kwenango lezinye inhlanganiso ezizimele zodwa. Mbona ngani okuqakathekileyo, kumele uhulumende aqala akhulumisane lazo lezi nhlanganiso zonke, ngoba kwezinye isikhathi kuba lokungazwisisani, kodwa nxa kuxoxisene kuba nendlela ebakhona. Uminister o-responsible ngokusebenza kwenhlanganiso ezizimele zodwa, mbonani uqakathekile ukuthi ngabe uyaqoqa umhlangano ngokuphangisa, akaxoxisane lazo inhlanganiso lezi kulokuthi zibone sokulotshwe kuma-newspaper ukuthi uhulumende uthi umbuthini, okuningi kugcine usiba la ngamahungahunga.
Kodwa umnumzana Eliphas Mashaba okubandlalezana u-PF uthi uhulumende wenza kahle.
I-Private Voluntary Organization Act isitshengisela ukuthi vele bekuvele kuzila ukuthi kambe ilizwe elingange Zimbabwe lingaba lama organizations over 4,000. Babefakiwe sibili ukuthi bebangabantu abanceda abantu, bengabantu abangena kwezompolitiki. Kodwa sibonile sukusela from ku 2000 khonale kufika la kathesi, ama NGOs lawa siwabone yiwo asponsor ama programs e opposition. Yet thina vele kulomthetho othi wona ama political parties afuzanga athole izimali ezivela phandle kwelizwe for their activities.
Umnumzana Tafazwa Mugwati obona ngezentuthuko kweHarare Metropolitan usenza kwehluleka ukubamba ngamandla inhlanganiso ezizimeleyo uba zisebenze ziphansi kwehofisi yakhe. Umthethwandaba wathi akukho emthethweni okwenziwa nguMugwati wakhethwa libandla lelibusayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza imibono ehlukeneyo ngemihlangano yokuthathwa imibono ngohlelo lokuhlelwa kwendleko lokubuthaniswa kwemali yekhansili olwe-budget yomnyaka ozayo oka-2022. Le mihlangano ihlelwa ukuqutshwa enkundleni zebulenjini ezehlukeneyo kulandelwa iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19 ezithi abantu bengaminyanzelani njalo bengabuthani besedlula ikhulu. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Ikhansela yakwaBulawayo iphakathi kokuhlela imihlangano yobulenjini eziqintini zonke zaleli dolobho yokuchapha imibono kaZulu ngohlelo lwayo lwebhajethi ka-2020. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Moses Mpala uthi ukhangelele ukuba kuhluzwe indaba zokutholakala kwemali yokuthuthukisa imisebenzi ethile enjengokutholakala kwamanzi lokunye.
Ibhajethi enkulu kumele ingene ezibhedlela. Ngibona ngani kliniki ekulapho uluhlupho khona nxa kuyukuthi itholakala ingene ezibhedlela eningi yakhona ibe sesibhedlela eyinye nxa kuyukuthi elandelayo ngabulayo kule mgwaqweni. Ngokubona kwami bonakani kungaba right ngaleyo ndlela. Emanzini lakho athi iyadingakala futhi imali, so impilo yabantu phela, so kumele ukuthi ibhajethi yakhona kukhangelwe kakhulu khonapho futhi.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo uNkosikazi Sisampofu uthi sebaqalile uhlelo lwabo lolu.
Ama-budget consultation ka-2022 aseqalisile njengedolobho, njalo njengomthetho wolizwe okhuluma nge-consultation. Siyananzelela ukuthi njengedolobho uma umnyaka uphela siyalungiselela i-budget yomnyaka obuyayo. Ekuqaleni siqala siphe i-review of i-performance yedolobho, siqeda lapho bese sixoxisana nezakhamizi futhi besiphe ama-priorities, bese sikhuluma njalo ngokuthi umnyaka obuyayo sifuna ukuthi siyenzeni. Okwakathesi sesilungiselele ukukhuluma lokuxoxa izakhamizi, sinanzelele ukuthi sisesikhathini se-COVID lapha ufanele sinanzelele khona ukuthi asimemekethisi i-COVID edolobheni. So ama-meetings amaningi amanye azayenzwa ku-WhatsApp, kuma-platforms ahlukeneyo, aku-virtual, amanye njalo sizayenza in person. Sinanzelela inumber le khulunywayo nguhulumente ukuthi sinanzelele.
UNkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ethi unxusa abantu ukuba baphatheke kuzo zonke inkundla zebulenjini, baphanyeke imibono yabo.
So sesiqalile, siyanxusa abantu abahlala koBulawayo, izakhamizi zakoBulawayo, ama-stakeholders ukuthi abuye exoxisane le-council, axoxisana le-council ukuthi ezwe ukuthi i-council ibisenzani, khona sizaba lokuzwisisana ukuthi kuyini esifisa ukuthi kwenzakale edolobheni. Bese sikhangela futhi ekwezimali ukuthi imali efunakalayo ukuthi umnyaka obuyayo 2022 idolobho liphathe njani, sizayihambisa njani. So kuqakathekile ukuthi sibe le-budget esivumelana khona, sibe le-budget eyaziwa ngumuntu wonke. So siyanxusa izakhamizi nama-stakeholders to join these meetings.
Umsekeli kameya wedolobho leli uCouncillor Mlandu Ncube uthi njengeCouncil bayezwa insolo abalazo ngalezi nkundla zebulenjini, ngokunjalo bayazilungisisa inkinga ezikhona.
Siyabonga bantu bakithi, ithuba lelana lokuthi sikhulumisane ngendaba zokusetshenziswa kwemali okomnyaka olandelayo lwayenalo sikiwo solufikile. Sicela izakhamizi zakoBulawayo ukuthi siphatheke kulolu hlelo, sizwile indaba zabo zokuthi hayi ngani kabaphatheke ngodaba lokuthi sikhonsultane ebulenjini. Ngakho-ke njengezithunywa zabo sisakucubungula lokhu, sibone lokuthi how safe can it be. Siyazithembisa izakhamizi ukubana hhayi sizakhangela isikhalazo zabo, njalo sicela ukuthi hayi kabalungele ukuthi lolu daba luqhubekele phambili.
Ikhansili yakoBulawayo ithi ngomnyaka odluleyo basebenzise inkundla zinye zebulenjini ukuthapha imibono kaZulu ngebhajethi ka-2021, konke kwahamba kuhle. Ngakho-ke lo nyaka babone kufanele ukuzisebenzisa njalo bekhangelele ukuba uZulu uzaphatheka ngobunengi. Ngakwelinye icele uZulu uyazisola inkundla zebulenjini ukuba aziyi kuthapha kuhle imibono yazo, kodwa uyamukela ukuba akula ngenye indlela ngaphandle kokuphatheka kuhlelo lwebhajethi ka-2022 ekhangelele inguquko langendlela zokubuthanisa imali yokuthuthukisa izibhedlela lamakilinika ekhansi, imigwaqo lokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe kanye lohlelo layo lokuhlaba abantu ijekiseni eye-COVID-19 vaccine.
Yele Zimbabwe libikwa lokhu liqinisa umsebenzi wokulwisa ukuqeda isifo sengculaza iseHIV AIDS. Phansi kwenhlelo zokusebenzelana kukahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuze imibiko yonke ifike kuZulu ngendlela engazala izithelo. Intethele izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
UDokotela Onaidi Uravere ocebisa abenhlanganiso yeZimbabwe Association of Church Related Hospitals okungumanyano wezibhedlela eziphansi kwabukholo lwesiKristu uthi basebenza ndawonye logatsha lukahulumende lwezempilakahle lokwenziwa kwabantwana le nhlanganiso ezizimeleyo eziphathisa ngoncedo lwemali ezifana le-United States President's Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR ekulwisaneni ukuvikela lokwelapha lesi sifo elizweni lonke.
Sisebenzela kuzabelo ezinhlanu kuleli ezithi Mashonaland East, Mashonaland West, Mashonaland Central, Matabeleland North, le Harare Province. Sisekela imisebenzi le kundawo ezingu 75 ezigoqela izibhedlela lamaklinika.
Konke lokhu uthe kungaphezu kwendawo ezinye ezilitshumi lantathu lapho abanikeza usizo abathi technical assistance, le ndawo njalo eziyisithupha ezisemphakathini edolobheni leHarare ethi babona kulokuphumelela kule msebenzi ngendlela abasebenza ngayo egoqela ukuzihlola i-HIV self-test kits esinikeza abantu isibindi sokuba bazihlole bodwa besemakhaya kanye lendlela zokwelapha labo abasengozini yokuhlaselwa yi-HIV abafana labaphila ngokuthengisa imizimba yabo bengakayitholi leyo HIV okuthiwa i-pre-exposure prophylaxis. Umnumzana Ambrose Sibindi wenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo uthi bona basebenzelana logatsha lwezempilakahle labo ngokunikeza ulwazi ngalesi sifo lokukhuthaza ukuhlolwa okuyinto-ke eqakathekileyo kakhulu kumuntu wonke.
Sifisa umuntu okhona kathesi azi istatus sakhe, into yokuqala leyo, and uhulumende ngaphansi kogatsha lwezempilakahle uyakufuqa lokho. Sinazela futhi ukuthi engxenye yama-charities abakhona ikhona ukuthi nxa abantu bethe bathestwa bangena ehlelweni lokubana baye bethola amaphilisi ngesikhathi esikhethekileyo, abanye bayathatha isikhathi eside bayahamba besiyahlola lokuthiwa i-viral load. So siyabakhuthaza njalo abantu ukuthi bahambe masinya phose ngomnyaka omnyaka ekhala i-viral load iyancedisa ukuthi abone ukuthi kambe la maphilisi awanathayo wona amncedisa yini.
Okujabulisayo uthi inani labantu asebetholakala befike esibangeni sokubulawa yilesi sifo liyehla okumangalisayo ngoba iningi labo sebetholiswa ulwazi olwenelayo ngaso. Ethi bayafundiswa ukuthi banathi njani amaphilisi abo ngendlela elungileyo, besidla ukudla okulungileyo njalo lendlela zokuthi baziphathise njani lapho sebewelele ludubo lokutholwa-ke belalo lelo gciwane. Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yeHarare Residents Trust uthi kuleli dolobha abantu ulwazi sebelalo sibili kudaba lwe-HIV lokunatha amaphilisi okuthiwa yi-living positively.
Kodwa into ehluphayo kakhulu lezi nsuku yikuswela le ndlala okugcina kusenza ukuthi abaningi abesifazana ikakhulu laba aba esingathi ngama-single mothers labangendanga bacine besiya emacansini ukuze bathole imali. Nxa usenza lokho kawukhethi wena ukuthi ngifuna ukuzivikela ngekhondomu kumbe hatshi.
Udubo lokusilela kwemisebenzi kubikwa sokubangela abatsha ukuba bazibone sebephatheka kumikhuba yokunatha izidakamezwa nokuphila ngokuthengisa imizimba yabo okungabangenisa engozini yalesi sifo. Inhlanganiso ye-Africa AIDS Rwandiri eyabunjwa kwiminyaka phose engamathumi amabili edluleyo isebenza imanyene logatsha lwezempilakahle ithi isebenzelana nabatsha abaleminyaka engaphansi kwengamathumi amabili labe 24 abanye babo bengabaphila naleli gciwane le-HIV. Bebafundisa ukuthi benelise ukufundisa abanye ngendlela zokuphila nalelo gciwane lokuzivikela. Bekhokhelwa zingcitshi ezitholakala kuma-institutions kahulumende aphethe imisebenzi yezokwelatshwa. UNkosazana Msungano Bondai walinhlanganiso uthi inhlolisiso abayenzayo ngomnyaka ka-2019 yaveza ukuba lindlela ezwandiri iyaphathisa.
It showed that young people are responding, rather they respond well to treatment when they have access to peer support.
Umsekeli kamungameli welizwe ongwenjalo umphathintambo wezempilakahle lokwendlwa kwabantwana uDokotela Constantino Chiwenga wazise isizwe kusukwane sanda kwedlula ukuba eleZimbabwe lanxa liphakathi kokumelana ke le-COVID-19 kani kakhohlwa ke impi yokulwisana le-HIV AIDS njalo lifisa ukulwisana naleso sifo ngamandla, ikakhulu ukwehlisa ukusabalala kwaso sisuka kumama sisiya kunsane ngesilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5%. Lokhu kwenzakala ilizwe lisithi selifinyelele ukusekela uhlangothi lwezempilakahle ngesilinganiso esidingakalayo phansi kwesivumelwano se-Abuja Declaration sokuthi isilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini 15% semali ehleliweyo elizweni siye kwezempilakahle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, umqeqeshi womdlalo wenguqu uChristmas Zulu uthi ikwenza kukaSomandla ukudale ukuba nakhokhele uhlelo lokufaka ilitshe ethuneni likamoyi uMercedes Sibanda owaduma eminyakeni edluleyo edlalela iqembu eleHighlanders. Intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu udlala indima enkulu ekufakweni kwelitshe engcwabeni lomdlalo welodumo kweleZimbabwe edlalela iqembu leHighlanders kanye leqembu lesizwe lama-Warriors uMercedes Sibanda obesaziwa kakhulu ngegama elithi Rambo. Ekhuluma ngesikhathi kuqhutshwa umkhosi wokwethulwa kusemthethweni kwalelo litshe, uZulu uthi ubone njengokuthi ukhethwe ngumdali ukuba adlale leyo ndima.
Kwabuye umuntu la wafika wapopota. Wena Christmas wena ngekile ukufaka i-tombstone ku Rebbe kaMercedes ngakhamba ngale ngabona isikwangwane esibhalwe Rambo. Ngabuza ukuthi ngiyu Rambo weGalilee ayilinda lo. Bathi wena Christmas ungafaka i-tombstone kathi umkhotho onjani wena? Yes, but between his eyes I could tell that was a calling. Ukuthi uyawazi i-office yayilinda. Uyawazi abantu bakwe. Indaba engakhambanga kuwo. Ibuya kimi.
Umkhosi wokwethula kusemthethweni kwelitshe ethuneni likaRambo ukhutshwe ngensonto njalo bekukhona osaziwayo ababalisa umphathintambo omele idolobha lakobulawayo ephalamende uJudith Ncube, osodolobho wakobulawayo uSolomon Nguni kanye nowayelilunga lephalamende imele iMakhokhoba uChinga Dube. Bekukhona njalo abaqeqetshi kanye nabadlali abasebenze lomuyi ababalisa uDouglas British Muloyi.
Hayi, umfana wethu sungumfana esasidlala layo kuhle. Umuntu wayekhaliphile, wayengafuni iluzi nakokwakho ufuna iwini kuphela ngoba kwesesikhathi wayecine ekhala nxa siluzi. Hayi, kodwa ngingathi inkosi yasinithatha ke, hayi akula esingakwenza. UNkulunkulu intando yakhe usintando yomuntu. Lapha nje bezizomkhumbula nje kwanamhla.
UMercedes Rambo Sibanda wedlule emhlabeni ngomnyaka ka-2002 eseleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lesithupha. Wabekwa emathuneni e-West Park. Ngimele isizwe 7 kobulawayo nguMuthi Joseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Kubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singeke ehlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela.
uhlangothi olubona ngenhlelo zokuhlela kuhle imuli olweZimbabwe National Family Planning Council lumanyane lamanye amazwe omhlaba kunanza usuku olweWorld Contraception Day. Izakhamizi zakoBulawayo ziveza imibono ehlukeneyo ngemihlangano yokuthatshwa imibono ngohlelo lokuhlelwa kwendleko lokubuthaniswa kwemali yekansili olwebhajethi yomnyaka ozayo oka-2022. IZimbabwe siyenelise ukuhlaba abantu abadlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ye-vaccine. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngupracides Jeremiah. Isithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abanyenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.